Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 5 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndati ngavapiwe mareports ese zvese ishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association. Saka ndikutarisa kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya, tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya tikadhirika chinicho. Chichapaza mamwe makambani, chichauraya vanhu vanenge vashanda imomo kana vari kuzvifambira.
Gakava pakati pekanzuru yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto robuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo.
Ndatinda wanawo mukana wekuti ndiende kunoona vasimaingama mazogera vari kuchitokisi ndandine chido zvikuru chekunoonawo vamwe vakaita sana vagumbura kana vakereke nedzimwe hama dzedu dzakasiyana-siyana
mutungamiri weMDC vanelson chamisa vanoshanyira jeri rekuchikurubhi maximum prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri Hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo bhiri rekuwandudza chimwe chikamu chemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita kupesana kukuru pakati pekanzuru yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi pamusoro pedanho rehurumende rekuda kuparadza zvivakwa zviviri zviri pagwenya remagetsi anobva mumarasha kumuguta iri. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nayo guta reBulawayo vaSolomon Mguni pamwe nevamwe vagari vemuBulawayo vabuda mumusangano wange wakadeedzwa negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi senzira yekuratidza kusafara kwavo pamusoro peurongwa hweZimbabwe Power Company ZPC hwekuda kuparadza zvivakwa zviviri zviri pagwenya remagetsi emarasha muBulawayo. ZPC inoti iri kuda kubvisa zvivakwa izvi ichiti zvinogona kudhirika zvega zvikakonzera njodzi uye ichitiwo inoda kunatsurudza zvimwe zvivakwa zvina zviripo pamwe nekuvandudza magetsi anobva pazvivakwa izvi. Asi vamuguni vaudza Studio 7 kuti pane makakatano ari mumatare edzimhosva pamusoro pegwenya remagetsi iri. Vatiwo hakuzi kuti havadi kuti muguta muve nebudiriro asi kuti chimwe chavanoshora ndechekuti kanzuro haina kumbobvira yaudzwa nezveurongwa uhu.
Chokuitika nechokuti tikati vakaba nokuti vakachinja materialities tisingazivi saka ndo zvirikoti kuti ngatidzosewe ownership yedu yepower station hatisi kuti magetsi hatisi kuda kuda wezero chatitaura nechokuti ivo pachavo vari kuti mupongoro iyoyi kana kuti yati power station iyoyi yapfuura makore anofanira kurarama hatisi kuti tine nzvimbo kana land kwatikwanisa kuvapa kuti vavake power station itsva.
Maguta eBulawayo neHarare aive nemagwenya awo emagetsi asi magwenya aya akazonzi aendeswe kukambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA. Vamwe vagari vataurawo neStudio 7 vati havadi kuti zvivakwa izvi zvidhiriswe sezvo vachizvikoshesa sezvinhu zvinobatsira kupa nhoroondo yeguta reBulawayo. Mumwe wevagari ava ndiamai Evelyn Takawira.
Tiri kuzvinzwa zviri kutaurwa neveZESA asi ZESA haina layout yokuti ivhise zvinhu izvi zvavakaona zviriko. Ivo vakana vari pano marocha anofangwa kuteerera zvinotaurwa nesu isusu varidzi venzvimbo. Chakaitisa kudaro kuti kona tisashanda chii ivo ndivo vakazviita kuti zvichashanda nenyakuti vane kuda kuti vaputse zvinhu zvavakaona zviriko.
Mumwe mugari vatarisai manhanise vati pane kuti zvidhiriswe zvivakwa zviviri izvi zvinogona kunatsurudzwa zvoshandiswa kukwezva vashanyi sezvinoitika kuzvivakwa zvimwe zvakadaro zviri muSoweto kuSouth Africa. asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwezvivakwa mukambani yeZPC Vafani Mavhondo vaudza musangano uyu kuti hazvigoneki nekuti zvivakwa zvepagwenyare magetsi remubulawayo zvichiri kushandiswa kugaya magetsi uye hazvigoni kuti panzvimbo pakadaro pave panoshanyirwa neveruzhinji. Mumwe mugari va Victor Chinembiri vati hurumende ine nhoroondo yekusaita kana kupedza zvirongwa zvainenge yavimbisa, saka nekudaro havadiwo kuti zvivakwa izvi zviputswe.
Takaona government maprojects ayo ese hapana projects yavanotaura inobudirira. That's the first thing. If you look at the issue of NAST, yavane makore mangani vachiti we are going to complete it. Toenda pangai road and yaane makore mangani vozowana nhasi mari kudestroya these buildings vagodzivaka after how long? We want development but we want reality to take place. And how many projects that owners zinonzi mariri po USP?
Asi vachasi vaudza vagari kuti vange vauya kuzoita musangano uyu mushure mekunzwa mumapepa nhau nezvekusafara kwavo pamusoro peurongwa hweZPC pazvivakwa izvi, vachiti shuviro yavo ndeyekuti pave nekuwirirana panyaya iyi. Vachasi vabvuma kuti kambani yeZPC yakakanganisa pakusazivisa vagari zvizere pamusoro peurongwa uhu. Vabvuma kustudio 7 kuti zvange zviri pachena kuti vagari havazi kufara, asi vati chikonzero chikuru change chiri chekuti vange vasina ruzivo rwakakwana pamusoro peurongwa hweZPC. Vati vanovimba kuti vagari vachawirirana neurongwa uhu.
Vataura maonero avo vanga vasina information. Ndauya neinformation ndati ngavapiwe mareports ese zvesaishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association. Saka ndikutarisa kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya. Tikadhirika chinhu icho chichapaza mamwe makambani chichauraya vanhu vanenge vashanda imomo kana vari kuzvifambira. Saka ndaitira kuti tiuye tinyatsovaonesa tozoenderera kumberi.
Gwenyare magetsi emarasha remubulawayo rakavakwa pakati pemakore a1947 na1957. Mutemo wezvivakwa zvemagwenya unoti zvivakwa zvemagwenya emagetsi emhando iyi zvinokwanisa kushanda kwemakore 30 zvisati zvanhadzurudzwa. Gwenya iri rakambonhadzurudzwa muna 2015. Pari zvino rinokwanisa kugaya magetsi anosvika ku30 megawatts pazuva uye ZPC inoti ine urongwa hwekuti huwandu uhu huvandudzwe kusvika pa90 megawatts. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira jeri rechikurubhi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri Last Mahenga Hama natungamira emadzokere. Vaviri ava vakatongerwa kugara mujeri kwemakore 20 mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Vachamisa vanoti vamboita dambudziko rekurambidzwa kupinda mujeri iri kwenguva yakati kuti kusvika vachengetedzi vepajeri iri vachiti vanga vachida kutanga vapiwa mvumo nevakuru vavo. Vachamisa vanoti vazokwanisa kuonana nevarume vaviri ava pamwe nevamwe vasungwa kunyange hazvo vachiti vashushikana zvikuru kuti vabva vasina kuzokwanisawo kuona mumwe musungwa Robert Martin Gumbura uye ari kupikawo pajeri iri. Vanoti vasungwa vachema-chema zvikuru nenyaya dzechikafu, kushayikwa kwemvura pamwe nemagariro ekuita sembeva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe Prisons and Correctional Services panyaya iyi. Ngatinzwe vachamisa vachitsanangura.
Nhasi ndawanawo mukana wekuti ndiende kunoona Last Mahenga Hama namadzokera vari kuchitokisi. Ndandine chido zvikuru chekunoonawo vamwe vakaita sana vagumbura vana vakereke nedzimwe hama dzedu dzakasiyana-siyana. Tamboita dambudziko pano neapa mukupinda. Zvinova zvavanetsa kuti voita sei, ndambotorwa kwenguva yakati rebei. Zvinoita kumatua wasindakamira ipapo vachimbobvunza vakuru vavo asi ndazopinda zvangu kunoona vakomanavo.
Saka mavaona vari sei vasungwa avo?
Ndavaona munongoziva mujere akusumba kwakoka uye mujere hamusi mukereke. Asi unonyatsoona kuti vari mujere zvavo asi jere ndo rinotova mukati mavo. Saka vari kufara asi vanongovawo nechido chekudei nyika yanaka. Ndaona kuti mustokisi imomo vazhinji varimo vane nhunha dzakawanda zvokuti jere riri kunzerengera rakutsemuka. Saka vari kutyira upenyu hwavo tirinogona kupota raakutozongowira. sezuri kwa nikuwa nime mutu uripo andi udazi mashoko ekuti mvura ishoma wano kwanda kita 2500 mshitoki sumomu asi mvura inongo ya per day 10,000 liters kuru wati ngono mwano kuna kwa na 4 liters yokunwa yekugeza ni ukita chumoza kasi ya nasiana pazua inuwa mvura shoma kwa zutukafo sine ikiliti shoma sezo mtu nikuwa uwa ndo urimo sakandoso aninga ndo zimenuna tawanga wa shita ora
mwenewa mwoga sungwa hiriwa makwani so kutawuraona okunze kwe wabiri hawa
aa so kana tapinda moka vese wa ninga wachipani sangu ona na unungona uti vese wa ninga wani mfaro jiso jikijeka nefungo titapinda imomo iso waka mnozi hati nema umabasa ee ufundi ee kubata basa la mngari kakata tora mkani kute raziyazu nota uruwa kuna jakopo kutaiwa mnufana kukara mchisha nirana sakandoza tayi kwa ipapo tikata aa kati za tisei shoko tanama atasha kana kana na mama enga ama ni wangu wangawari mo andazo na anono kakuya ntina kuona ndewa gumbura mwe wangu wapo waka gumbuka shukuru ndaida kusangana nao atipungo tu wangu ya ndandi na ayo yanga erishoma sezi ndandi ni chume skamu za nandi sita kutindige bichi maingira cho msangana
tichuona ozi chemo za mapi wane wa sungwa isu mwene matana mucha toro ere kuti zishi kukune wari kusambisa mabasa kuma jeri kutiwa gadri seo
so kuchirika denga ubatira wanza zino gezana isu ati godungo siya nyai ya kangodaro kishiti icha gadri kwa ne chanza chee zanu pio isu turukutula kutinika inaki kunyanya nyanya isu nishakata sema torongo edu toronga ifanu kuwa musha uno nyadi saka na mtu anuwa inde kuno shunguruzwa kibula kutinyai bezido kutu anuano gara ma torongo wa sina mosha za waka para kinyai tuda kutu gadri sayo tine kwa tino wanao masimba parlament kwa tine masimba kwa tino taura kuma atarezi moswa sema gweta kudai tino ramba tino shandisao ma platform ziwa kana uti mzimbo hizo jene zuni ano hizo so kutitiba ndi ubye kuti code zero jewani jene mekezwe ungawa urimusungwa une code zero
avanga wari mtungamiri webato re MDC Ivan Nelson Chamisa vachitaura wari parunare muHarare ne Studio 7
Zimbabwe The Voice of America.
Urumende nasi ya buritsa mugwaro rayo kana kuti Government Gazette Bill Media Information Bill rekuvandudza chimwe chikamu chemutemo we Access to Information and Protection of Privacy Act. Chikamu chiri kuvandudzwa ndeche Section 10 Subsection 27 kuitira kuti chienderane ne Section 62 yebumbiro remutemo yenyika. Chikamu chiri kuvandudzwa ichi chakanangana nekuti vatori venhau vanga vanesei mashoko kubva kumapazi ehurumende nemakambani ayo. Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti bhiri iri rinoratidza pachena kuti hurumende yakazvipira kuvandudza mitemo yanga ichinzi nevanopikisa inodzosera kumashure utongi hwejekerere nemashandiro evatori venhau.
Bhiri ragazeti wanhasi riri kupa zvizvarwa zvezimbabwe kodzero dzokuti vaone zvinenge zvichiitika muhurumende vauye vabvunze kuti takawa kuti uko kuri kudai tipewo mapepa acho tinoti zvakamira sei kuti hurumende ive inoshanda zviri pajekerere nokuti hurumende yeruzhinji chimwe chinhu chatakaita imomo ndechekuti imwe nerimwe ministry kana department kana kuti parastatal yehurumende inofanira kunge ine anonzi information officer ndiye munhu waunoenda kwaari kunobvunza kuti ndiri kuda kuona zvakati ndiri kuda kuziva zvakati ndiprintire zvakati ndizvione saka zvinounza transparency muma operative yehurumende.
Asi vamwe vatori venhau vanoti bhiri idzva iri harina kunyanyosiyana nezvimwe zvikamu zviri mumutemo weIPA. Vamangwana vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro.
Isu tirikupa access to information maererano ne section 61 and 62 the constitution yedu. Kana vari kuti IPA yanga isina kuipa then zvakanaka. Kana vachida kuti bhiri rakaipa ngavatitaure kuti rakaipa papi.
Gweta vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo yekuburiswa kwemashoko vaChris Mike vanoti pachine zvakawanda zvinoda kugadziriswa mubhiri iri.
Gwaro iri harisi kusvika chaipo chaipo patanga tichitarisira. Munoyeuka kuti mwedzi mishoma yapfuura tanga tine misangano yakati wandei sevanhu vemapoka akazvimirira ega asine nechekuita nehurumende tichivapawo pfungwa dzedu pamusoro pezvinofanira kuti zvipinde mumutemo mutsva unoenderana nekufambiswa kwemashoko. Zvizhinji zvatakakurukura pamisangano iyoyo tinoona zvisimo mumutemo mutsva uyu. Mutemo mutsva uyu uri kuramba uchitaura kuti munhu awane magwaro nemashoko anofanira kuti aise chikumbiro chake mumagwaro anenge akanyatsonyorwa achitevedzera matano akatemwa pamusoro pemutemo. Izvi zvichaita kuti ndima yekuti munhu akwanise kuwana mashoko inge yakati omei, inge iri yevanhu vakadzidza vane ruzivo rwepamusoro. Saka izvi hazvibatsiri panhau yatinayo yekuti mashoko ange achikwanisa kufamba zvisina zvinhinga mupini zvakawanda wanda.
Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru ari mupepeti mukuru weZimfect vaChris Chinaka vanotiwo iri danho rekutanga rakanaka asi rwendo ruchiri rurefu.
Tinofara kuti first step yaitwa, second step yapo isu kuti tinge tichikorokodza vanhu kuti bhiri iroro rizondobuda wasemutemo unenge wakadzamisa nokukoshesa kusununguka kwevanoshanda mukutorwa kwenhau dzichitorerwa nhau idzi kukoshera vana veZimbabwe.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvare Patience Zirima, mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe.
Saka kunaka kwakaita mutemo uyu ndewekuti wakazvimirira wega. Risati raburitswa bill iri, nyaya dzeinformation dzanga dziri pasi peipas, saka zvinhu zvazvirimo muipas zvakawandisa.
Vatori venhau nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mimwe mitemo yeZimbabwe yakaita seipa neposa haina kusiyana zvakanyanya nemitemo yaishandiswa nehurumende yeRhodesia yakaita seLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA, Official Secrets Act, Emergency Powers Act, Censorship of Publications Order of 1965 neimwe. Asi hurumende inoti iri kuedza kuvandudza zvinhu uye inofanirawo kuona kuti vatori venhau havafukuri hapwa zvinozokanganisa nyika sematauriro avamangwana.
Izvozvo izvo zviri kunyika dzose pasi rino. KuAmerica kwamugere ikoko kunotiwo nomwe murume akatiza anonzi Snowden ari kugara kuRussia ukakatiza nyaya yekungofumura kwazvina kana nomusoro wese. Kwotouya nomwe muhembe wamurume wamukadzi anonzi Chelsea Manning nenyaya iyoyo yokufumura kwazvina kasafanira kufumugwa panguva iyoyo. Hakuna hurumende isina masekreti.
Bhiri iri richaendeswa kuvanhu rozodzoswa kudare reparamende mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vaisa ruoko rwavo kuti uve mutemo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kanzuri yemauto iri kutonga muSudan yawirirana nechikwata chevatungamiri vevanhu vari kuratidzira munyika iyi kuti pave nekugovana kwemasimba mukufanira kutonga nyika iyi pasati paitwa sarudzo yekutsvaka mutungamiri wehurumende yeSudan. Hama dzevanhu vakafa mutsaona yendege Ethiopian Airlines avanosanganisira mhuri 15 dzekuKenya uye mhuri 2 dzemuEthiopia dzaramba kutambira mari inoita 100 miriyoni emadhora yabva kukambani yeBoeing semari yekubatsira mhuri dzakarasikirwa nehama mutsaona yakaitika muna kurume apo ndege yakagadzirwa nekambani iyi ye737 Max 8 yakadonha kunze kweguta reAddis Ababa. America yakacherechedza nezuro manheru kusvitsa kwayo makore mazana maviri nemakumi mana nemakore matatu yavana kuzvitonga. Tanonoka Wande weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu veAmerica zuro manheru pazuva rekupemberera zuva rakasununguka America. VaTrump vakarumbidza kushinga kwevanhu veAmerica vachiti kubva makoro ekurwira rusununguko kubva kuBritain kusvika nhasi, ramangwana reAmerica rakatakurwa pamapfudzi evarume nevakadzi vanozvipira kudzivirira America.
The faraway king would soon learn a timeless lesson about the people.
Mambo ari kure kure achaziva nhoroondo yevanhu venyika ino yakakomborerwa zvikuru. Vanhu vemuAmerica vanofarira rusununguko rwavo uye hapana anorutora kubva kwavari.
VaTrump vakakurudzira vechidiki vachiti vane mukana wekupinda muchiuto, vachiti ibasa rinokudzikana zvikuru. Mukutaura kwavo kwese, VaTrump vakange vachirumbidza zvechiuto, vachiti deno asiri mauto paidano pasina rusununguko nekuzvitonga kuzere.
This evening we have witnessed the noble might of the warriors who continue that legacy.
Manero ano, taona simba rine mauto yedu. Anochengetedza nyika yedu zvine unyanzvi. Tinofanirwa kuendera mberi senyika, tiine kubatana kune chinangwa. Tikaramba tiri pachokwadi, tikaramba tichirangarira munhoroendo yedu, tikaramba tichirwira remangwana rakanaka, hapana chatinotadza kuita sevanhu
vemuAmerica.
VaTrump vakarumbidza America vachiti hapana nyika yakaita seAmerica. Vakaudza vanhu kuti vese vana venyika huru uye vese vane chinangwa chimwe chete.
As we gather this evening,
apo takaungana manheru ano tiri mukati memafaro ekuti tose tine nhaka imwe chete. Tiri pamwe chete sevanhu vane nhoroondo yenyika yeAmerica. Uyu munongedzo wenyika ine vanhu vanoita zvavanoziva uye zvavanoziva zviri
zvechokwadi. And what they know is true.
VaTrump vakati vanhu veAmerica havambofa vakakanganwa kuti ramangwana nderavo uye kuti vanhu vamwe chete vari kuda kuita chinhu chimwe chete.
Because we will never forget.
Hatife takakanganwa kuti tiri vanhu veAmerica uye ramangwana nderedu.
Membererero idzi dzakaredze kutangawo apo mauto eAmerica akafora achiratidza zvombo zvavo kuvanhu. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande.
Vamwe varidzi vezvivakwa muchinoyi vanonzi vari kuramba kubhadharwa nemari yemabond kana maRTGS, vachiti vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo hurumende yakatara mutemo wekuti mari yekunze yose haichabvumidzwa kushandiswa mukutenga nekutengeserana munyika, vamwe vanoshandisa zvivakwa zvavanorenda vanoti vari kunze vabhadhare nemari yekuAmerica nevaridzi vezvivakwa izvi. Mumwe wevari kuti vari kumanikidzwa kubhadhara nemari yekuAmerica amaitisi moyo vanotengesa hembe dzevarume pachivakwa chava Amakani icho vanorenda mwedzi wega wega. Asa amai moyo vati havasi kuzobhadhara rendi nemari yekuAmerica sezvinodiwa nemutemo uye vati hakuna kwavanowana mari yekunze.
Tinobhadhara isu, tinongobhadhara $ seiko iyo nhingirikiri hurumende ichiti takubhadhara zvinhu zvine zvavabhadharwa nemabhondi. Muno munyika munogadzirwa $ here muno, asi hatisi kutaura isu.
Amai moyo vatiwo vakani vari kuramba vakatsika madziro vachiti vasingagone kuvapa mari yekuAmerica vatsvake kumwe kwekutengesera.
Tinoita kuti tsvagowo vanotibetsera kuti tibhadhare nhingirikiri bond.
Asi vakani varamba kuti vave kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica kunyange hazvo vose vanoshandira zvivakwa zvavo vati chokwadi kuti vakani vari kuramba kubhadharwa nemabond. Munyori mubazi rezvematunhu nekuwaniswa kwedzimba munyika vaGeorge Magosongwe vati varidzi vezvivakwa vanofanirwa kutevedzera mutemo uye vanokurudzira vose vari kumanikidzwa kubhadhara rendi nemari yekuAmerica kuti vamhanhare nyaya idzi kumapurisa. Hatina kukwanisa kunzwa kumapurisa kuti kune vanhu vakawanda zvakadii vasungwa nepamusana pekutyora mutemo unorambidza kushandiswa kwemari yekunze mukutengeserana muZimbabwe. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari chipanga mazano musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanhu vanoda mari yekuAmerica senzira yekuchengetedza uremu hwemari yavo sezvo mari yemunyika iri kupedzwa simba nekukwira kwemitengo yezvinhu nguva dzose.
I think zvinonyanya kukonzereswa nekuti kupira kwezvinhu muZimbabwe, munoziva inflation yapa 100%, kwaderedza simba yemari yemuno. Nuko kana zvinhu zvichingokwira zvinoreva kuti value yemai yecurrency yedu inge ichiderera. Even though hurumende yakatsika mutemo wekuti mazimu dollar ndo ega aligal tender muZimbabwe asi vamwe vachiri kuresista neyangoti value yezimu dollar iri kuderera in terms of real value nenyaya yeinflation yange yanyanya kukwira saka vanhu vakawanda vachiri kutora ma US dollars as the store of value nekuti vanhu vane mazimu dollar haugoni kuachengeta yoita store of value nekuti nenyaya yekuti simba riri kupedzwa neinflation ndo saka vanhu vakawanda vachiri kuramba kugashira mazimu dollar even though zvisiri pamutemo.
Studio 7 aida kukwanisa kunzwa kuti kune vemabhizinesi vakawanda zvakadii munyika vari kutyora mutemo vachida kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Asi sangano reZeritas rinoti kutengeserana nemari yekuAmerica hazvityore mutemo yenyika sezvo zvakaitwa nehurumende zvekuunza mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 zvakaitwa nenzira inotyora mitemo. Kutaura kuno gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaGodfrey Mpanga vari kupikisa mutemo uyu kumatare dzemhosva yepamusoro vachiti zvakaitwa nehurumende hazvisi pamutemo. Veritas inoti inowirirana nemaonero ava Mapanga panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzemitengo nyanya yechikafu. Tamboona vamwe vachikanda mapicture pasocial media vachiti ivo zvimwe kana kuti hatingatai maprice ezvinhu zvimwe anenge ari kudzika. Tiri kutarisa zvakare kuti vasikana vanotamba ivo bhora remaoko renetball vakakwanisa kusumuka munyika nezuro veda James vakanaka ivo kuLiverpool. Hatida kuona kuti pane zvichabuda here ikoko.
Mukutaura natapiwa ndiri kusouth africa ndinongo kupa good life nevasikana vari kuenda kunotamba netball. Ndakavaona vachitamba magames avo kuno kupretoria 3 weeks ago vakatamba zvakadadisa chaizvo zvekuti ndakatoshamisika ndakati tine vakadzi vanogona netball kudai. Nhasi tongoti ndongovawisha good luck kwavaenda ikoko nekuuk kwavaenda uko vanyatsotamba vakasununguka vasafunga zvimwe zvese vanyatsotamba vakasununguka.
Ngaitiende kuna vakagura badza. Halo, tiri wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Uri nani chaizva? Mune kuwadi kwamuriko kuAmerica. Ya vasikana vaikuenda kuLiverpool vati vashuro ropo rakanaka kuti dai vabudirirawo vasimudzira nyika yedu mureza pamusoro. Uye ndongoziva kuti zvikuru sei dai vakwanisa kuti vasikana vacho pavanogara uye even mapurisations avo ari vakanaka.
Kwakadii kuBulawayo uko?
Bulawayo zvako mazuva ano tingati tingori paconfusion chai chai nokuti kubva zvaiswa monetary policy inowani iyoyi hatisati anyatsokuona kuti zvai zviri kuenda nekupi zviri kubva nekupi zvichiita sei.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa bhiri remutemo mutsva unobata mashandiro evatori venhau. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gakava pakati pekanzuro yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto robuda pamusangano waitwa nhasi muguta iri. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira jeri rechikurubhi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina nitungamiri Nkomo.
So
kuisika tisenda baku VOA ndebe.